manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kondo ndira 24 2021 Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe vofa muvhiki rimwe chete nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vatatu vofa uye misha yakawanda ichiparadzwa kuManicaland nekuda kwedutu mpengo remhepo uye mafashamu emvura. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votaura nevatungamiri vedzimwe nyika mushure mekutoreswa mhiko svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu mazana maviri vane makumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 291 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika mukati memazuva manomwe adarika. Nezuro bazi rezveutano rinoti kwakafa vanhu gumi nevaviri vanova vashoma zvikuru zvichienzaniswa nemamwe mazuva ose adarika. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevana kana kuti 974. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru makumi matatu nerimwe zvine vanomwe kana kuti 31,007. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu mazana mana nemakumi masere nevana kana kuti 484 nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose ava vakatapurirwa chirwere ichi munyika uye kuManicaland ndiko kune vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanosvika zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino zviuru makumi maviri nerimwe zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 21,377 mushure mekunge vamwe vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 297 vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vave zviuru zvisere zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 8656. Harare neManicaland ndidzo nzvimbo dzine vanhu vakawandisa vari kurwara pari zvino nechirwere ichi. Manicaland yave pachidano chechitatu pamatunhu ane vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi ichitevera Harare neBulawayo. Mukuzeya nezvekusamira zvakanaka kwaita zvinhu Manicaland kusanganisirawo kunzvimbo dzekumaruwa tabata mumiriri wemutasa central mudare paramende vaTrevor Saruwaka.
Nguva yatiri kurarama iko zvinezvi yaomesesa panyaya yechirwere cheCOVID. Kuwanda kwemarufu nemameseji evanhu vatinotonyatsoziva. Kudhara taingonzwa ari mastatistics, asi izvozvi zvitasvika nguva yekuti taakutoona nevanhu vatinoziva nehama neshamwari dzedu dzichishaika. Saka zvakadai zvakakosha zvakanyanya kuti vanhu tiwane information maererano nechirwere ichi, kunyanya mastatistics akanangana nenzvimbo dzatiri.
Ko zvatiri kuona zvichiburitswa nebazi rezveutano hazvisi kubatsira here?
Zvatiri kunyanya kuona mumaredhiyo istatistics dzenyika hadzinyatsokubatsira kwatinenge tichibva. Saka ndinosuwa kuudza kuti tiri kuedza kuti tiwane information iyi kubva kumaofisi edu ekumadistricts, but havasi kubudisa information iyi. Ndaedzazve kuti nditaure nadistrict medical officer wedu kuti tinzwawo kuti takambomira sei district constituency ward level kumavillages mainstitutions so that tikwanise kunyatsa kuyambira vanhu zvakazara, uye information yakadaro inobatsira vanhu pachezvayo. Ndoti vanhu vanyatsoziva kuti munzvimbo yatiri zvamira sei, pari kungonzwa mafiga enyika yese. Saka ndakamboedza zvakare kuti nditaure na DDC mukuru wedistrict.
Kati kudiwi DDC
wacho na DMO vanenge vachingo refer DDC anonditi endai kuna DMO. DMO achiti taendesa information ku district task force neku office yeku province. Asi information yekuti ndinofungidzira kuti sema members of parliament nema councillors nema ma stakeholders emunzvimbo tofanira richitoiwana. Zvinondishamisa kuti pamba district task force gadzira ne government ma members of parliament haamo mu task force iyo. Kutadzonzwisa kuti sei nyika yeZimbabwe ichibva yaderedza zvakanyanya ukoshi wa member of parliament anova munhu akasarudzwa nevanhu nzvimbo iyo kuvamiririra pane zvinhu zvavo zvinoishivanetsa nezvishuwo zvavo pane zvavanenge vachida kuti vakwanise kuita mukati meupenyu hwavo. Saka ndiri kusangana nedambudziko guru rekuti handisi kuwana mastatistics enzvimbo yedu yemamutasa.
Iyi nzvimbo yenyu chete here yasangana nedambudziko iri muManicaland?
Ndiri kutoonawo zvimwe zviri kubva kunyanga, tichinyatsa kuona maripoti ekunyanga kubva kune mamwe mabhururedu anopinda mumatask force vachitsetsemura, but kudunhu rino remutasa information iyi hatisi kuziva kuti iri kuzoendeswa kupi, kana yaendeswa kuprovinsi inozofamba sei. But isusu sevanhu vemamutasa nemuconstituency yandinotungamira Mutasa Central hatina information iyoyo. Ndeyekutotsvaga-tsvaga sezvinonzi state secrets. Saka zvinotishungurudza izvozvo.
Vakawanda vanenge vane pfungwa yekuti chirwere ichi chiri kuwanika mumaguta makuru akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe, vasingafunge kuti chinogona kuuraya vanhu vakawanda kumamisha umu. Zviri kufamba sei?
Chokwadi chiripo ndezvo chekuti chirwere ichi hachisi kusarudza nzvimbo kuti kudhorobha here, kurokesheni here, kuruzevha here. Hachisi kusarudza kuti mupfumi here, murombo here, murume here, mukadzi here. Hachisi kusarudza zvakare zvematongerwo enyika kuti uyu ndewe bato ripi. Chiri kungotsvaira munhu wese anenge asangana nacho. Saka kurudziro yangu, blessing, ndeyekuti dai taedza zvachose kutedzera maprotocol ehu pamusoro pechirwere ichi.
Mungapaya muenzaniso here wekurudziro iri kupiwa neWorld Health Organization?
Kumaintaina social distance, zvakare kusanitaiza, kugeza maoko edu, zvakare nekupfeka mamask, kwete kumasungirira muhuro asi kupfeka tichivhara mhuno nemuromo. Kumaruzevha nemumarokesheni chandiri kunyanya kuona ndechekutoti tsika yemamask iri kutoitirwa mapurisa, vanhu havasi kuitira utano hwavo. Saka chikumbiro changu ndechekuti anofa haasi mupurisa wauri kutiza, asi iwewe ndiwo uri kuzviisa panjodzi pamwe chete nemhuri yako nevaunowirirana nawo.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka, vanova nhengo yeMDC Alliance, vari parunare kwamutasa kwakare. Sezvo vanhu vakawanda vari kurwara vari kumba, vakawanda vacho vari kudawo kunzwa kubva kuna vana chiremba kuti vangaite sei kuti vasafa nechirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Enoch Maida, vakambotungamira chipatara chechitungwiza, vari munyori weZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland.
Vamwe vanobvunzawo kuti hazvino kana ndiri kumba kana kuri kuti ndikanzwa kuti ndiri kunzwa pahuro, ndanzwa flu, ndoita sei. Zvikuru muchaona kuti kazhinji mishonga inongovako yefluia ndo yatinokurudzira. Kune mishonga inokwanisa kungotengwa over the counter yangwe mafamasi makemist, vekuti munhu unotenga zvinhu zvatangogara tichingoshandisa pakurapa flu vakaita sana semishonga yeflu iyoyo. Vana chiremba mafamasisi vanokwanisa kubatsira kudirekta kuti ndezvipi zvinobatsira vana vitamin C, vana flumel, flumed, zvakangoita saizvozvo.
Ko, pane zvimwe zvingakwanise kushandiswa here Dr. Maida zvisingatengwi muzvitoro zvagara zvichishandiswa nevanhu kare, kana kuti aya atingati mahome remedies?
Vanhu vari kukurudzirana kudya mafruits akaita semaorange aya anobatsirawo kungobatsira kuti utachiona hausanyaya hwakabatira paunoda kubatira pahuro paya. Saka vanhu vanokurudzirwa zvinhu zvakaita sekufema, mamwe akushandisa mashizha emugamu tree, mashizha emugwavha, ana zumbani, zvese izvo, kana kumwa vachinatira kana kumwa zvinopisa izvozvo yatingati steaming.
Ko, izvo zvekunatira izvi zvinobatsirawo sei?
Izvozvo zvinongobatsira kuti tisaramba tichiwana utachiona hungagara kana tinzwa kuti pahuro pari kukasharara nezvimwe zvakaita saizvozvo. Vanhu vanongoti vanobvunza, asi pakupedzisira mukurapa vanhu ngavafunze kumahospitari kumakliniki vana chiremba manesi kuti zvino kana zvinhu zvichiuya ndichinzwa zvakati ndoita sei. Hazvisi zvose zvingada mapiritsi, asi zvikuru kuti munhu azive kuti ndinodzivirira ndakamira sei nyangwe ndiri kumba. Zvakakosha kuitira kuti tese tisangoti ndangodai ndoda kumhanya kuhospitari kunoadmitiwa.
Ndepapi pamunokurudzira munhu kuti azofanire kuti amhanyiswe kuchipatara kuti anoonekwa nana chiremba?
Munoona kuti akuzarirwa, kufema kwaakunetsa, zvandakunzwa izvi izvozvo zvoda kuti vanhu vakurumidze kuenda kuchipatara kana kuona vana chiremba vavo kuti vawane kubatsirwa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, bato reZANU-PF ratenda kupa ruremekedzo rwemagamba kugurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. VaJoe Bigimatiza nevaive mukuru wemajeri vaparadzai Zimondi avo vakashaya svondo rapera nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi masere nemana zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 84,637. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemasere ane zviuru mazana masere kana kuti 98.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana ane gumi nenomwe kana kuti 417,000. Vabatwa nechirwere ichi munyika iyi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri, asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million. Mafashamu emvura nedutu mpengo remhepo zvinonzi zvakauraya vanhu vatatu nekuparadza misha yakawanda kumaNicaland. Asi zvino zvinonzi zviri kuita zvichiita nani pari zvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vanoshanda vari muChipinge vaClaris Maduku.
Cyclone Eloise yakaparadza zvakanyanya kuno kumaNicaland, tichitarisa nyanya nzvimbo dzekuChimanimani nekuChipinge. Tingangoti kutanga musi wechishanu mvura yanga ichinaya zvakanyanya iine dutu ichibva nedivi rekuMozambique.
Pane varasikirwa neupenyu here nekuda kwedambudziko remafashamu iri?
Tingati pari zvino kutaura kwatiri kuita titori nevanhu vatatu vakashaya nekudonhera mvura kana kuita drowning. Umwe wacho wakashaya kwamusirizwi, munhu wechikadzi anga achida kupfuura. Then tine mutumbizvo wakaoneka kubudzi Bangazani. Then nevamwe zvevakashaya kuChiriga River nekudonhera mvura ndo vatinavo pari zvino. Asi nzvimbo zhinji tine misha dzakadonha. Tingangoti muzvikoro tine chikoro cheMarsland High School chine rufu yacho yelaboratory rinoshandiswa nevana vechikoro rakabva. Then tine pachikoro cheGreen Valley Primary School pakabva matoilets. Dzimwe nharaunda dzakafanira kuti mapungo anangaone nedzakawanda wanda tine dzimba dzaidonha kana kuti zvimbuzi zvezveBlair Tolley zvanga zvichipinda mukati nekuti mvura yakanyanyonaisa zvekuti kune dzimwe nzvimbo dzakafanira kuti kungaone kuChipinge mvura yaitooneka imwe ichibuda nepasi imwe ichibva nekumusoro.
Izvi zvinorevei semaziro enyu?
Kutaridza kuti mvura yanga yanyanyonaisa zvekuti yanga isina chaiti sink asi yaakuramba ichienda. Saka zvakanyanya kukuvadza nzvimbo zhinji. Mamwewo marodzi edu manetworks edu nzvimbo zhinji dzekuChimanimani nekuChipinge pane mamiti dzaidonhera murodhi zvokuti hadzimwe hadzichapfuuriki. Tine mapoles emagetsi akadzipurwa zvokuti dzimwe nharaunda dzedu zhinji hadzisisina magetsi.
zvino munozoziva sei zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo kana vanhu musingakwanisi kutaura navo nenyaya yemagetsi?
Tichiri kubatsirana nemacommunity leaders edu pamwe neveCPU vachitungamirirwa nemutungamiriri wedu wemudistrict William Mashawa. Tichiri kucombaila information yekuti tinyatsoona kuti zvii zvakaitika kune nzvimbo dzakawanda wanda. Vamwe vatinoshandisa kupihwa navo information vane mafoni asisina moto. Saka tichiri kutsvagurudza kuti umbiridze tinge tane humbo wakakwana kuti chii chanyanyoitika.
Muungati here dambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo iri rapfuura pari zvino?
Pari zvino vanhu hatisati agutsikana kuti yaenda, asi mvura yadzikira yecyclone Eloise muchipinge. Kwakunayawo zvishoma shoma dzimwe nzvimbo kwatombobuda zuva.
VaClaris Maduku, mukuru wesangano replatform for youth development, vari parunare kuchipinge. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita hurukuro nemutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson mushure mekutaura zvakare parunare nemutungamiri wenyika yeMexico vaAndreas Lopez Obrador pamwe nemutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau. VaJohnson vakaudza vaBiden kuti vari kuda kuti panyuriranwe chibvumirano chekudyidzana pakati penyika mbiri idzi mushure mekunge Britain yabuda mugungano renyika dzekumawirira reEuropean Union. Vatungamiri vaviri ava vakataurawo nezvechirwere checoronavirus mushure mekunge vaBiden vazivisa kuti vari kuzodzokera mugungano reParis Club rekudzivirira kusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu uye musangano reWorld Health Organization. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaburitsa America mumagungano aya. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vashandi vemugodhi wegoridhe gumi nemumwe chete vanunurwa muguta reShandong muChina mushure mekunge vadhirikirwa nemugodhi mavhiki maviri adarika. Mushandi mumwe chete akafa uye vamwe gumi havasi kuzivikanwa kuti vapenyu here kana kuti kwete. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti State Department vaNed Price vashora zvikuru kwavanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevatsigiri vemumwe anopikisa muRussia vaAlexei Navalny avakasungwa mushure mekudzoka kuGermany kunorapwa mushure mekunge vaisirwa muchetura nevanofungidzirwa kuti vasori. Vanhu vanosvika zviuru zvitatu nemazana maviri vanonzi vakasungwa nezuro vachiratidzira. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza Nyanzvi munyaya dzeutano. Tiri kutarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checovid-19 munyika, icho chatora upenyu hwevanhu 974 munyika. Mhuri yeZimbabwe, ngatinzwei maondero aDr. Simemeza panyaya iyi. Dr. Simemeza, ndinomugamuchira muchirongwa. Tipewo maondero enyu pamusoro pezvekutekeshera kwechirwere checovid-19. Tichitarisa nhamba yevanhu vati vafa uyezve vari kubatwa nechirwere checovid-19. Nyaya iyi muri kuiona sei?
Kuona kuti chirwere chatekeshera nyika yese. Izvozvo tiri kuzviona panews, mumazvipatara, kuti zvipatara zviri overwhelmed. Uyezve zvinova izvo zviri chikonzero ndechekuti during maholiday season vanhu taifamba-famba, vanhu tanga tarelaxed nekuti korona yanga isina kunanotsotibata muAfrica muZimbabwe semaningi sezvanga yaita kudzimwe nyika dzemiri. So ndosaka tiri kuona uwandu hwechirwere ichi chatekeshera nyika yose, chinova icho chakukonzeresa kuti vanhu vakawanda vave vachishayika.
pakatanga chirwere ichi muna March. Papa sina vanhu vakawanda vangachishaya nepamusana pechirwere checoronavirus. Taiona kuti pamwe pa 2 weeks paingoshaya munhu mumwe chete. Zvino pazosvika kapa nguva iyo pasi rose riri kuti hanzi pane strain 2 iri kutora upenyu hwevanhu vakati wandei, especially vanhu vechidiki. Senyanzvi nyaya dzeutano, ndeapi mashoko amungada kupa vechidiki kuti vanyatsonzwisisa kuti aiwa coronavirus haisi kuita zvokutamba, iri kutora upenyu hwevanhu
tinoitika ndechekuti ezvino mazuva ano nyika yose yavhurika tave kunge tiri mugara munyika 1 yavanoti iwo global village. Saka possibility yekuti iwo strain iyoyo inokwanisa iri muZimbabwe yakanyanya maningi. So vanhu vechidiki tinoti nguva ino yave yekuti tinatsoteedzera zvataitaura zviya kubvira corona itange, zvesocial distancing, zveself isolation, zvequarantine takufanira kunatsozviita maningi nestrict hygiene nekungoavoida kufamba-famba. Kana tichikwanisa kushandira mumba zviri nani ushandire mumba, zvekuti arega ndimbonoonana gogo, ndimbonoona shamwari, zvakadaro izvo zvinokwanisa kutikonzeresera.
Tichitarisa zviri kuitwa muzvipatara, Dr. Simemeza, tikuona sezvamataura ka kuti nhamba yevanhu vari kubata chirwere checoronavirus iri kukwira munyika. Zvino ndada kunzwisisawo ka kuti zvii zvamuri kusangana nazvo muzvipatara.
Chinonyanyoitika nechirwere checorona ndechekuti chinoafekta mapapu, saka pema kunoita kushomeka. Saka vanowanzonge vanenge vaona chirwere chiri extreme vanenge vakutouya vakutadza kufema. Saka kurapa kwatinenge takuvabetsera kusupplimenta oxygen, kuvabetsera kufema, ndo zvikuru kunoita muzvipatara tichibetsera vanhu corona.
Ana dokta vari kushanda zvakanaka here muzvipatara?
Vana chiremba vari overwhelmed sezvikungoitika nyika rose pasi pano nenyaya yecorona iyi, kuti macases acho akawanda uyezve mamedical personnel agara ari mashoma. Saka vanhu vari kuita zvavanokwanisa, but basa riripo inge tinofanira kuramba takashinga.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, regai tichore mukana uyu mukutenda Dr. Simemeza nekupinda muchirongwa. Nemi vateereri, tinokutendai nekupinda muchirongwa. Kana muchida kutipawo maondo renyu pamusoro penyaya iyi, tumirai mavoice note pawhatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Tichashandisa mashoko enyu pachirongwa cheThe Connection nemusi wechipiri. Nguva ndiyo yadyikana namhuri yeZimbabwe. Tosangana pachirongwa The Connection na 8 PM musi wechipiri. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi nyaya yedu yabata zvitendero zviviri. Inzwaivo mubvunzo uyu.
Makadi makadi vashamarari veStudio 7. Inini ndine mubvunzo panhau yechitendero chechikristu nenhau yechitendero chechimoslem. Kuti nemhaka yei makristu vachiita sani ndivo vanonyanya kunzwikwa zvakanyanyisa naMwari kudarika mamoslem? Asi tikatarisa nyika dzine mamoslemu kunyanya, nyika dzemaarabs, dziri nyika dzinoita zvadzinoita uye dzichiita kunge ndo dzakapiwa upfumi uye ndidzo dzine masimba akanyanyisa azvakapiwa naMwari kudarika nyika dzinotevera chikristu. Uye nemhaka iyi vanoita zvechikristu vachinyanyanyanya kuve involved munhau dzecorruption zvakanyanyisa dzani vanhu vanorarama life yechimoslem.
Ngatinzwei mhinduro izere kumubvunzo uyu. Tichatanga nekukupai mhinduro inobva kumunyori mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Henry Balakazi.
Bismillahirrahmanirrahim. muzita ramwari mupi anengoni. Ndino kukwazisai mukoma wande nevatereri vese ve Studio 7 ndichiti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Runyararo rugare nyasha nemakomborero zvamwari ngazve kwamuri mose. Ndino tenda mutereri nemubvunzo wake waabvunza. Regai nditaure ndichiti avo vanozvikudza nekuzvitutumadza vachiti minamato yavo inonzwika kudarika yevamwe, hunhu ihwohwo hwakashata nekuti anoziva kudayirwa kwemunamato ndiye Mwari. Chedu isusu tinogona kungogumira pekuvimba kuti zvatachema Mwari vatinzwa. Mwari vanotiudza muKorani chitsauko 25:63 kuti waibadu rahmani ladhina yamshuna ala al-ardhi hauna, varanda vatenzi ane nyasha ndeavo vanofamba panyika vakazvidukupisa vakazvininipisa. Hakusi kuzvininipisa kana vachizvitutumadza kuti Mwari anonzwa munamato wako. Vanhu vanoita hunhu ihwohwo vanyengeri. Vanyengeri ava tinoudzwa nezvavo naJesu Kristu, rugare ngaruve kwaari, mukaverenga mubhuku raMako chitsauko 7 kubva pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya9. Panotaurwa nezvevanyengeri kuti vanonamata pasina nekuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso uye vachibatisisa tsika yevanhu vachirega mirayiro yaMwari. Saka nyaya ndeyekuti ngatichengetei mirayiro yaMwari. Tikaenda pamubvunzo wepiri wabvunzwa nemuteereri kuti nyika dzemamuslims dzinoita sedzinobudirira kudarika dzakawanda maKristu. Nyika dzati kutaura nezvadzo inyika dziri kumabvazuva uko kuMiddle East, nyika dzakaita seana Saudi Arabia, Dubai, Qatar nedzimwe dzakadaro idzodzo. Chinovapa pundutso vanhu vaye ndechekuti munyika dzavo munotungamirirwa nemurayiro waMwari, murayiro umwe chetewo wakataurwa naJesu Kristu kuna Mateu chapter chitsauko 5 pavhesi ya17 kuti musafunge kuti ndauya kuzoputsa mirayiro yevaprofita asi kuzozadzisa. Saka mirayiro ichiri pakati pedu uye tofanira kunge tichirarama tiri pamurayiro. Saka izvozvo ndozvinoita kuti pave neuori nekuti hapana uori unodarika kusiya mirayiro yaMwari. Mwari vanotaura muKorani kuti fadhukuruni adhukurukum, ndirangarirei ndigokurangariraiwo. Kurangarira Mwari kuchengeta mirayiro yavo kuita kuda kwaMwari. Saka chiripo apa ndechekuti ngatitore kuda kwaMwari toita ndiko kunotitungamirira isusu mukurarama kwedu. Venyika idzo dzekumamuslimu izo vane oiri uye ivhurawo kujecha. Isusu mukatarisa kune dzedu nyika tine zvese. Mwari akatipa mamiriro ekunzi akanaka, ivhu rakanaka, ivhu reuko runotonetsa kurima, redu rinorimika zviri nyore. Muvhumu tine zvicherwa zviwanikwa zvakawanda. Sei zvisiri kutipa pundutso nekuti takasiya murayiro waMwari tikauicheta parutivi tikatora ana Roman Dutch law ndovo titungamirira? Nyasha dzaMwari dzobva dzatiza. Saka ndinopedza ndichiti aiwa Mwari tipei simba kuti tikwanise kutora kuda kwenyu tito ndiko kunotitungamirira mukurarama kwedu. Amen.
Nhasi mazvinzira megavatereri, svondo rinouya tichanzwa tsananguro inobva kune vechitendero chechikristu. Musaneta kutumira mazwi enyu kune zvechitendero pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvekare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero, apo tichanzwavo mhinduro kubva kune vechikristu.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vanhu 200 vofa muvhiki rimwe chete nechirwere cheCOVID-19 munyika. Vanhu 3 vofa nenyaya yemafashamu emvura kumaNicaland. Mutungamiri wenyika yeAmerica achangobva mukutora mhiko vaJoe Biden voita hurukuro nevatungamiri venyika dzepasi rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuzibandlela 2021 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Zithithibele iziphathamandla zikahulumende ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
The situation is very worrisome.
Sesisethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi.
Kulabanye abantu abathakazelela ukubhubha kwenkokheli kahulumende ebulawa yi-COVID-19.
Asikukhuthazi lokho njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Amapolisa achaya kabuhlungu imbongi elodumo.
Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinsikhathi nqa ngikhwehlela ngikhafula igazi.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bethuke kakhulu abakhokhela uhulumende wakweZimbabwe kulandela ukubhubha kwabanye babo asebebulwe umkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abahoza uhulumende ngokwenzakalayo besithi kulenkokheli yebandla leZANU-PF engalandeli isiqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zikahulumende ezisanda kubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 zigoqela obephethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uretired Major General Sibusiso Moyo, obephethe uhlangothi lokuthwalwa kwempahla uJoel Bikimatiza, lobekhokela isabelo seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba. Abanye ababekuhulumende asebebulewe ngumkhuhlane lo ngowake wakhokela i-5th Brigade lohlangothi lwezokulima uPerence Shiri, owayephethe uhlangothi lwezibotshwa uParadzai Zimondi, lowayephethe uhlangothi lwezemfundo uEnias Chigwedere. Kubikwa ukuba iningi lalabo abaphethe inhlangothi zikahulumende sebesukile emadolobheni bayahlala emaplazini nabo ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane le-COVID-19. Umoyo yena kukhangelelwe ukuba ungcwatshwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngolwesithathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu izolo ukuba umkhuhlane lo kawukhethi muntu, loba nje kukhanya engani seliphansi inani lababulawa yi-coronavirus.
The situation is very worrisome.
Sesisethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi. Kodwa ithemba lisasekhona njengoba sesibona inani lasebesinda kiwo seliqhubeka liqonga.
Once more beginning to creep up.
Udokotela Gary Shava uthi abantu kumele balandele isiqondiso ze-COVID-19 lockdown lalokhu okwethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Umkhuhlane lowo awukhethi muntu. Sonke sisengozini yalo mkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF uthi kumele abantu bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Kudinga ukuthi sibili kakhulu abantu bazivikele ngokulandela sibili imithetho nalena ebekiweyo eyiyo evikelayo abantu.
Kulabanye abantu enkundleni zokuxhumana abahleka beqethuka ngokubhubha kweziphathamandla zikahulumende besithi le yindlela uNkulunkulu alungisa ngayo ezombusazwe eZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende ezinjengomnumzana Nick Mangwana zithi akulabuntu lokhu. UMangwana wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi umkhuhlane we-AIDS wathi ungena emphakathini akulamuntu owahleka omunye. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT.
Siyakubona okwenzakala kunkundla ze-social media ukuthi abantu sebejabulela ukufa kwabantu. Thina njengebandla le-MDCT asikukhuthazi lokho njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abalichumi lambili 12 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abafika phose amakhulu amahlanu 484 bahlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,000 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 21,377, sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abafika phose inkulungwane 974 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Esisanda kuwamukela ukuthi uMathiza kanye loZimondi sebephiwe izicoco zokuba ngamaqhawe esizwe seZimbabwe. Imbongi eludumo obhethi Dube uthi ushaywe kabuhlungu ngamapholisa walimala. Udube uthi ushaywe ebusuku ngeviki ephelileyo egijimela umkhosi womkhuhlane eVictoria Falls. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ake sizwe uDube ekhuluma ngalolu daba.
Kwakungolesithathu ngo-quarter past 10 ebusuku ngezikhathi zekhefu ngangigijima ngisiye emkhuhlaneni. Kodwa ke ekuhlanganeni kwami labo amapholisa abasazange banginika ithuba lokuthi ngiphendule ukuthi okungenza ngihambe ebusuku ngigijima kuyini, bahle bangisukela bangitshaya.
Singathi kwamanje uthiwani ngodaba lwakho, ukuwakhuluma lawo yini amapholisa njalo lokuthi kuthiwe ukuthi laba bakutshaya ngobani?
Ngihambile ngale ngayakhuluma labaphathi bakhona ngoba ngahamba lapho engabotshelwa khona, bangangitshela ukuthi ngobani abangibophile. Ngahamba ngakhuluma labaphathi bangale emapholiseni, lokho kungakhanya ukuthi kungazi ukuthi abangitshayele ngobani. Bangibuza ukuthi ungababona uyabaqamba yini, ungababazini. Ngeke ngiqambe umuntu owayigqokele ingwani egqoke imaski kusebusuku.
Uke wahamba yini esibhedlela babuDube, njalo nxa uhambile uzwa njani emzimbeni khona manje?
Ngahamba esibhedlela kwathiwa ngiyekwenza x-ray ngihambile ngayenza namhlanje. Ngabuyela esibhedlela ngale kwathiwa udokotela usetshayisile uzabonakala ngomvulo. Sengilinde wona umvulo ukuthi ufike udokotela ayekutsho ukuthi ngilimele okungakanani. Emzimbeni ngiyafuthelwa sibili ngoba kwesinye isikhathi nxa ngikhwehlela ngikhafula igazi. Inyawo lami lokunxele lukhumukile inyonga le, isandla sami sokunxele sakhumuka futhi lapha ehlombele, isandla sona ngikwaso lapha laso ngizibuhlungu babangitshaya lapha eceni kwesandla lomunye oyisithupha. Okunye njalo ukuthi ngizalo hamisa ngaphi angikwazi, njengoba ngitshaya ngabantu abazi umthetho, abantu abangitshayelwe kabaziwa kodwa ngamapholisa. Kutsho ukuthi imvumo yokuthi batshaye abantu ivele ikhona, nanku bayafihlwa kabachazwa.
Ngibona ngani ukuxotshanisana nale ndaba le yamapholisa angeke ungisize. Okusesemqoka ukuthi ngizame ukukhangela ngempilo yami uma ngingathola imali. Ngoba ngiyafuthela ngizahamba ngiyebuza ngale sibhedlela lesi private, bathi ukuthi bangilaphe bangafuna malini bese ngizama ukuthi ngidinge leyo mali. Okunye kuzabonakala ngoba ngaxoxanisa lamapholisa njoba kawaziwa, ngixoxanisa labantu abale mvumo yokuthaya abantu. Kodwa ke mina icala lami kanzanga ngilale ikho le fine ngayibhadala.
UObed Dube imbongi eludumo besixoxa laye ese Victoria Falls. Labanye abantu abafisa ukuba uMongameli Joseph Biden wakwele Melika ancedise ukuguqula isimo sezombusazwe eZimbabwe. Ukulozulu okhonona ngokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa. Bakhona njalo abathi akulalutho oluza kuquka kulandela ukungena kukaBiden esikhundleni sikaMongameli lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Okwamanje uBiden useguqule eminye imithetho eyayifakwe nguhulumende kamnumzana Donald Trump okuqela abantu bokuza ukudlelana lamanye amazwe lokunye. Umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF ngomunye othandabuza ukuba uBiden uzakwenza ube lomehluko kulalokhu obekusenziwa nguTrump kwele Zimbabwe.
Mina kangiboni lutho olungatshintsha ngokungena kukamnumzana uJoseph Biden esikhundleni xa sikhangele ubudlelwana bethu leMelika. I-foreign policy yabo, indlela abayenza ngakho ayilani lo muntu, ayilani lamaphathi abo khona ngale ilobu America phakathi, and bama ngakhonokho. Sibonile uObama wangena sacawula songena umuntu omnyama kuzalunga, akulanto yatshintshayo. Ngakho-ke mina isifiso kuphela engilaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe lamanye amazwi nje ibabone as equals, isincedise from an innocent and equal position hatshi ukufuna ubana basibambezele basiphushele phansi ngesikhathi sonke.
Unuzana Tandeko Zinto Mkandla ukhangelele ukuthi uBiden uzazama ukuncedisa abafisa ukuthi kube lombuso obalulekileyo eZimbabwe.
Kukhanya engathi ngumuntu olonanzelele onakekela amalungelo abantu. Sesibona lakhona ngapho ngeMelika ukhethe abantu bemihlobo phosa yonke eseMelika ukubana bangene kunkundla yakhe ukubusa singathi i-cabinet. Umuntu onjalo sikhangelele ukuthi asisize lathi lapha eAfrika ugophela leZimbabwe ukuthi ananzelele imbuso le encindezela abantu ayikhalimele ngendlela zonke enelisa ngazo ukuthi abantu kababuswa njalo.
Umnumzana Innocent Ndibali webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi kumele ilizwe leMelika lesule izijezu zenotho elazifakela inkokheli yebandla leZANU-P F.
Sicela thina ukuthi ubaba uBiden lo mama uHarris bekhiphe izijeziso lezo ezafakwa elizweni lethu iZimbabwe. Njalo besebenze kahle lamanye ama-leaders. Ngibafisela okuhle, ngifisa ukuthi ipolicy ye-America itshintshwe eZimbabwe.
Ilizwe leMelika lethesa inkokheli yebandla leZANU-P F izijeziso zenotho lesithi bephula amalungelo kwaZulu njalo liyehluleka ukuqhuba ukhetho ngemfanelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Italy House of Representatives likhangelwe ukuba kunsukana ezilandelayo lizahambisa edale leSenate kweleMelika ingwalo ezijulileyo ezimumethe amacala okumele etheswe owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ukuthi wathotshozela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edale leCongress mhlaka-6 zibandlela bavimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi abantu bafika phose izigidi ezilikhulu 99 million sebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala belegciwane le-COVID-19 kodwa bedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million babulawa umkhuhlane lo. So isikhathi sezamasiko sikhuthele lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa lembongi
Nyongolo. Nyongolo silo samahlathi inkunzi empondo ziluchayachaya ethuzi ibheke empumalanga yaswela umlingane. UMaviki wavika uhlamvu lezigwagwagwa zamabhunu labengxenye basala bekheqwa ngezansi. Umkhulu nyakwesaba ungangendlovu wena mqabu konyongolo kankomo.
Ake sizwe ukuthi igama lakhe mbani.
Igama lami nguMartin Mlilo. Ngiqale umsebenzi wokwenza inkondlo ukuba yimbongi ngomnyaka ka-2018. Lumsebenzi ngiwenze ngoba ngifisa ukuvuselela ulimi lukaMthwakazi. Nginanzelela ukuthi ulimi lwethu soluyinhlaka yotshani alusaziwa.
Qhubeka ngenkondlo yakho Mlilo.
Umaphunyuka bemphethe wajika walikhehle linganambitheka emehlweni omuntu kazana. Umadidi wadida abafo babuzana bathi lo umfoko wabani ogeza ngentelezi. Kanti cha yikuhlakanipha kukabheja sengoma. Yebo umkhulu Joshua Mqabu konyongolo kankomo. Ungangamathunzi entaba ihoko inkunzi yomnyembezi. Siphinde sakhonya sesaba mfo kanyongolo. Wangena ihlathi ababethulene ngogagu langecobo ligcwele izilo. Ingwe lengwenyama ziveze ingazivula zazo wena wama waqina njengomfazi womithi intaba yebubi.
Kuqakatheke kanganani ukuvuselela ulimi lwesiNdebele?
Singavuma abantu balulaqaze lulahlwe sanyongo yenyathi. Ingakho ngangena ebumbongini ukuze ngivuselele ulimi lukaMthwakazi. Kanti futhi njalo kulohlelo engulusungulileyo ngalwethi igama ngathi isichazamazwi. Ngenhloso futhi njalo yokuvuselela ulimi lwethu thina abakamthwakazi.
Qhubeka ngenkondlo Mlilo.
Wangena ihlathi ababethi liyinqaba kamsisi wena waliphundla kungelulu ubhongelwa izilo zomama yaze yazalwa iZimbabwe. Amazwi akho asaphile emphakathini akhumbuza uluntu ukuthi luhlale ngokuthula langaxolo.
Ulusungule nini uhlelo lwakho lokuchaza amazwi?
Ngomnyaka ka-2020. Lakho futhi ngemva kokunanzelela ukuthi ulimi lwethu nxa ngabe singasazithasanga umlando okanye ijogwe lokuthi siluvuselele lunganyamalala luchone phansi komswenya. Yingakho ngikhetha ukuthi ngenze inkondlo
kati futhi ngiqale lesichaza amazwi uhlelo lapho engichaza khona amagama ahlukileyo agoqela nginikeza umzekelo agoqela amagama afana lokuthi amasesidwaba ukukiyeza wonke lawo magama ngamagama angasesetshenziswa kakhulu esizweni sikamthwakazi ingakho ngisungulela uhlelo lwesichaza amazwi
siyabonga kakhulu Martin Mlilo imbongi esathuthukayo qedisa ke inkondlo yakho kaJoshua Nyongolo Nkomo
khozu lwamafu olwandiza mhla iqhudele nentumbana akhuza lungaphezulu amazwi alo zinhlendla saphila lalamhla lokho Nyongolo ncinde endengezeni sikamafuyana umama wesizwe uyibekile induke ebandla mdala wethu idela kubusa ngabona abanye ubukhosi bekugxozela indenda wena wathi kungenani uhlanga olunsundu lukhululekile limani bantu abamlifuya zigubuzela izigcaba akusiyo umathanda ukubukwa njengesidlodlolo lala kahle Nyongolo uyibekile induku ebandla uJomini umlilo uJamatani impangela inyoni engadlelwa khanda isihlahla sikhulu somngoma ngoma lesesehlula bakhona untaba kayibhodwa ibhodwa kunethe mvula yesicoto ngikathaka ingene endlini yangena endlini abantwana babo lenkaba mphume enkaya egwele utshena yimelo
Sizwe ezokholo lesiKristu silontukameli komo.
Ngiyalamukela kohlelo fuselela umoya igama ngontukameli komo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngiyichona njani zihlobo zinkosi ezithandekileyo ndawo ngendawo lapho elikhona sithemba ukubana uNkulunkulu uligcinile ululondolozile ikakhulu labo abafaka uNkulunkulu empilweni zabo phakathi kweziphepho lezi sihlangana lazo asikufakeni konke uNkulunkulu simfake empilweni zethu sitsho sithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu njengoba sibalile kulele yasondela edlulayo encwadini kaJakobe sahluko sesine indima ishumi nantathu sisiya endimeni ishumi nesikhombisa siqhubeke ngayo ke lindaba kodwa ke ngithanda ubana namhlanje sikhale u-16 lo-17 uthi uJakobe kusona leso sahluko khepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu kumbe ngokuzigqaja kumbe ngokuziqhenya kwenu konke ukuzigabisa uzigqaja uziqhenya kwenu okunjalo kubi be-17 ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye baningi abantu abangene ku-2021 abanye bantu bangene ngamandla abo bangene ngamasu abo bangene ngobuchopho babo ngobana bahlanganisile njengoba selendoda yokuhlanganisa bahlanganisile impilo yabahambela kabatsho ukuthi bahlanganise ini lani ngokubana izinto zakhona zimbi ezishaqisa umzimba abanye baze baqambe bahulule lamangalo uhlaza uze umtete aluba isimi uzibani ngabe kakwenzanga lokhiyana siyabona sizwe sibale silandele okwenzakalayo okunye siyazibonela ukuthi yebo kambe lokhu ngabe kulobu uNkulunkulu phakathi kulobuhle ngobana kusiza abantu ngendlela esegcekeni kanti okunye nje sibona abantu besenza izinto kungakhanyi ukuthi vele benzani lasezinkonzweni ubona benikela imali ezinkulu ungazakali ukuthi zivela ngaphi ezinye kazibusekanga ngisho kangisho ukuthi abantu banganikeli ukunikela kuyinto enhle kodwa kasinganikeli ngezinto ezisukela ebubini benhliziyo zethu senzeni okuhle kusukela enhlizweni yethu ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye kuningi okumele sikwenzele imuli zethu imindeni yethu abangane izihlobo umphakathi esikwaziyo ukubana lokhu kuhle kodwa bakhona abantu abakwaziyo ukubana kumele benzeni kodwa bakhethe ukwenza okubi ngesikhathi sobunzima siyabona empilweni zethu ngike ngathi ngilandela nje olunye udatshana oluthize ngabona kusilela ulutho asile eyokupheka ebithengwa ngemali ekade ingathi iphansi abantu bathi bebona abantu bedubeka bayikhweza yakhwela yahlala ngale kwamaqaqa ngenxa ukuthi lo muntu ngenzi ngenhliziyo yakhe
wakhe ukhangele wabona ukudubeka kwabantu wasefuna ukuthola inzuzo ngokuhlupheka kwabantu. Bakhona labantu abanye abafuna ukuthi amagama abo abe makhulu ngokwenza okubi, abantu belala bengadlanga yena adle azaphosele lezinja. Abanye bafisa ukuthi le mithi le ezokwelapha isizwe ngabe kwelatshwa bona lemuli zabo. Okubuhlungu ukuthi okuningi kwalokhu kwenziwa yilabo abakhangelelwe ukuthi ngabe yibo abenza ngcono abazithi bangabakhokheli babantu. Ngakho waziyo ukwenza kuhle engakwenzi kuyisono kuye ngo-2021. Asikhulekele Nkulunkulu, sifundise ukwenza kuhle, sibalekele ukwenza okubi kwabanye abantu. Hlalela kusukela manje uzobona phakathi. Amen.
Kulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iqembu leHighlanders Football Club likhangelwe ukuthi lizakwenza ukhetho oluqhathekileyo ngohlolanja. Uzakhethwa umgcini sihlalo, unobhala jikelele kanye leyinye inkokheli. UJohn Fred Sibanda ukhangelwe ukuba uzangqikilana kukhetho lolu loKenneth Mhlophe, umgcini sihlalo weqembu leli. Sebeqalile ukukhankasa ababili laba. Ake sizwe uSibanda exoxa ngodaba lolu.
Okwenze ngangena kumkhankaso ukuba nguthemen Highlanders kubana ngicelwe ngabantu ukuthi ngingene ngibalungisele iqembu labo ngoba babone lingasahambi kuhle. Bacela ukubana iqembu labo liranwe ngendlela abayifunayo.
Uza lenzelani iqembu leHighlanders Football Club nxa ukuthi ungangena esikhundleni lesi?
Abantu beHighlanders bengangibeka ukubana ngibe ngu-chairman wabo abamfunayo. Engizokwenza kuqala ukubana iHighlanders ngilungise ibe iqembu lebhola eli-world class football team. Kumele sibe le-junior police e-sound, i-junior police e-academy, sibe le-qembu elidlalela ukuwina ama trophy, i-championship, ukuze abantu beMatheveland babe lento abagqaba ngayo, that is Highlanders ayiba yiyo into abalayo.
Kambe i-Highlanders iyangaphi njalo ubona ngazani wena ungayifikisa kuzinga liphi?
Okwamanje abaningazi be-Highlanders bathi ababoni lapho yakhona, yikho becele ukubana ingene i-Highlanders ngiyenze vele ngibisele lapho ebivele khona. I-Highlanders nxa sikhuluma nge-football of Zimbabwe se number one team. Akulenye i-team esingakhuluma ngayo ngaphandle kwe-Highlanders. Singakhuluma amanye ama-team but Highlanders is number one. And abanikazi be-team bathi bacela i-team buyele kubanikazi, which is the supporters, the players, ukuze iphumelele kulokhu ekwenzayo imidlalo yebhola. Sibese sisithi lokho okunye ngaphandle kwemidlalo yebhola sesikubona uma yona inqoba iyo ephuma kukho konke okwenzakalayo ebholeni.
UJohn Fred Sibanda, umlandeli weqembu leHighlanders, ofisa ukugedwa ukuba umgcini sihlalo weqembu leli. Saxoxa loKenneth Mhlophe ngeviki ezayo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani izulu kanti abamthwaka zomuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo silomlu J, umculi womdumo we-hip hop olengoma ezikhangela ukuhlangana lozulu okugoqela ukwephulwa kwamalungelo abantu, ukuthuthukiswa kwabatsha lokunye okuthiyeneyo. Singakaxoxe lomlu J asizweni ingoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi Safe. Uyabuza umluje uthi, are you safe?
Is she safe? Tell me, is she safe? Head that shot, that homie, cop up blocks away from here. Nowadays she can't kill simple just for speaking up. Homie, is you safe? Tell me, is you safe, yo? Is you safe? Tell me, is you safe?
Ingoma kaMluje, Safe. Mluje, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi mayelana ngengoma yakho Safe.
Ngiyabonga kakhulu ngoku-invite kule show yakho Mike. U-Safe ingoma ikhuluma ngento eziningi. It was me ngibuza abantu ukuthi are they really safe. Ingoma ngesikhathi esayenza ngaso bekunama hashtags amaningi ekade trenda online. Kubona kusenzakala izinto ezimbi ku Nigeria, here in South Africa and in Zimbabwe. You see all those Zimbabwean Lives Matter hashtags.
Wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumele akufunde.
Le ngoma ongakhangela ikhuluma ngento eziningi ezenzakalayo. Ungalalela ivesi lokuqala bengisho ngisho ukuthi they came to his crib early in the morning so they could find him sleeping. Abantu abaningi manje we tend to talk a lot of things ku social media. Why least we don't know ukuthi si safe or asikho safe. Two, abantu abalalelayo kwamele siqale sizibheke ukuthi sithini phambili kwabantu ngoba thina where I'm from I can't just say anything noma yini about Zimbabwe or i leading party. Ngingasithola sengisejele. It was us basically saying ukuthi people must be safe.
Hayi siyakuzwa Mluje, wathi abalaleli bazwe ingoma yakho kancane bese siqhubekela phambili nalingxoxo. Ingoma kaMluje, uyabuza phela uthi are you safe? Mluje, ngiyabona ukuthi ule ngoma entsha esandukuphuma Hills. Awusitshela okuningi mayelana ngale ngoma.
Hills, it was just me nje a song addressing abantu be area la esigabeni engihlala khona. Ngihlala eHillbro, so the shortcut ka Hillbro we always say it's Hills. Abantu abaningi futhi iHillbro bayisaba, bayikhuluma kabi yet bengahlali khona. So it was just me talking about iHillbro kakhulu nokuthi siyenzani iHillbro, abanye sivuka ekuseni siphandela imdeni into ezinjalo.
Hayi silukandaba liyamuzwa uMluje, asizweni ingoma yakhe Hills.
I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close.
Ingo Mega Mluche Hills. Ayi Mluje, isikhathi sesisidliwe ngumangoyi bafo qibala ingqoqo.
Abalaleli abafuna ukulandela umculo wami bengawuthola worldwide digital stores, bawuthola ungahamba usetshe ukuthi Mluje kuGoogle izovela, zonke izingoma zizovela.
Hayi siyakuzwa, siyabonga, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi. Zulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sidibana njalo uhlelo lwe The Connection ngolesibili 8-9 p.m. Zulukandaba. Olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart. Dread up, I'm gonna get it, I'm so close. I'm from the hills, check my heart.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singagqibi uhlelo lwamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Zithithibele iziphathamandla zikahulumende ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabanye abantu abathakazelela ukubhubha kwenkokheli kahulumende ebulawa yi-COVID-19. Amapolisa atshaya kabuhlungu imbongi elodumo u-Obed Dube. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesayo ngokhiphi Dube ngisithi asihlangane ekuseni ngo-6:30 a.m.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.